Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro chikumi 11/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirongwa chatiri kuita ichi it is the first of its kind muno munyika muno kana kuti mupato medu tingati nechirungu nomination court mock exercise.
Zimbabwe Electoral Commission yoburitsa dzimwe nzvimbo dzichaenda kunonyoresa vari kuda kukwikwidza musarudzo kana kuti manomination codes.
Hatisi kuzobvuma nyaya yekutenda kuelection dzataura voters roll tari analyzer kuona kuti hapana zvichukwana here nezvidhoma nemagoritoto.
Musangano wemutungamiri wemDC Alliance vaNelson Chamisa kuchiredzi opindwa nezvuru nezvuru zvevanhu vakawanda vachipika kuti havasi kuzopinda musarudzo dzinobirirwa. Tichakupai zvakabuda mitambo yenhabvu nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC raburitsa mashoko kuvatori venhau richizivisa nezvedzimwe nzvimbo dzichaendwa nevari kukwidza musarudzo nemusi wa30 chikunguru kana kuti manomination codes. Vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vari kutarisirwa kuenda kuHarare kudare repamusoro reHigh Court kunosiya mapepa avo nemusi wechina. ZEC inoti kunenge kuine matare akadai kumatunhu ose gumi munyika uye anenge achinyoresa vari kuda kukwidza musarudzo dzekuva nhengo dzedare reparamende uye makanzura. Kubulawayo vari kukwikwidza musarudzo vachaenda kumagistrates court court 5 patrage gold building. Kumatebeliland north vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende vachaenda kuwest commonage court kubulawayo uye kumatebeliland south vachaenda kudare ramagistrate kugwanda. Kumidlands vachaenda kumatare amagistrate mugweru uye kumasvingo vachaendawo kumatare amagistrate ari mudhorobha. Vanoda kupinda musarudzo dzemakanzura kubulawayo vachaenda kumahofisi ekanzuru kana kuti municipal chambers muna 5 street. Kumatebeliland south kunenge kuine nzvimbo gumi dzemakanzura kumahofisi ekanzuru kuplumtree, mapisa, bitebridge, gwanda neesigodini. Matebeliland north inenge ine nzvimbo pfumbamwe kunkai, wange, lupane, cholocho neumguza. Kumidlands kune nzvimbo gumi neina kusanganisira kumvuma, nembudzia, gokwe, kwekwe nezvishavane. Kumasvingo kunenge kuine nzvimbo pfumbamwe kuchivi, chiredzi, masvingo negutu. ZEC inoti kune mapato ezvematongerwo enyika anosvika zana nemakumi maviri nemapfumbamwe uye inotiwo yatove nebepa racho rekugadzirira uwandu uhu. Zvichakadaro nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa izvo dzakasarudzwa kukwikwidza musarudzo dzemakanzura nevamiri vedare reparamende kumashonaland west dzakaungana muchinhoi nezuro dzichigadzirisa mapepa anodikanwa pamutemo kuti dzikwikwidze musarudzo dzemwedzi unouya. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo idzi dzinosvika zana dzakaungana pamahofisi ebato reMDC dzichidzidziswa kugadzirisa mapepa ose anodika kuti munhu abudirire kunyoresa kuti azokwikwidza. Sachigaro webato mudunhu reMashonaland West vaRussell Magunje vanoti chakatanga ndicho chakachenjedza sezvo dzimwe nhengo dzavo dzaitadza kunyoresa kuti dzikwikwidze musi unovharwa kunyoresa nekuda kwekurambirwa mapepa adzo nevashandi veZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC dzichipiwa zvikonzero zvakasiyana uye nekutorerwa mapepa avo nenhengo dzebato reZANU-PF. Vamagunje vanoti vakasheedza veboka reZEC kuti vadzidzise nhengo dzavo nezvose zvinodikanwa uye vazhinji vavo vachaisa mapepa avo nekukurumidza. vanoti chirongwa chavari kuita ndiye kuona kuti nhengo dzavakasarudza dzine mapepa ose here kana dzisina vatsvaki vanovatsiva nguva iripo.
Chirongwa chatiri kuita ichi it is the first of its kind muno munyika muno kana kumupato medu yatingati nechirungu nomination court mock exercise inotibatsira kuti tione kuti vanhuwo makandidati edu ane marequirements anodiwa nezeki ose here. Zvotibatsirawo kuti vanenge vasina vava tinge taakutsvaga vanopinda munzvimbo idzodzo.
Vamaguje vanoti vakasheredza vezeki kuti vatsanangure mitemo mitsva ine chekuita nesarudzo.
Tazvededza vezeki kuti vatiudzewo vatibatsirewo vatipewo latest mitemo inodiwa nevanhuwo.
Vari kuda kukwikwidza muwadhi 15 muchinhoyi vabheni rabhi vanoti chirongwa chavari kuita chavayamura kuti vasapedze nguva vachitsvaka mapepa asina basa nezeki akafanana netsamba inobva kukanzuro ichiratidza kuti havana chikwereti.
Ndaziva kuti izvona ini maisina naizvekuti handina chikwereti kukanzura zvina basa kuzeki.
Vose vari kuda kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa mwedzi unouya vanofanirwa kunge vanyoresa musi wa 14 usati wasvika kana kunyoresa musi uyu. Zvichakadaro mhirizhonga inonzi yakaitika kuchirundu svondo rapera apo vanhu vanofungidzirwa kuti nhengo dzebato rezanupf vakafamba mudzimba dzenhengo dzebato remvct vachiva chichidzira nerufu. Nhengo yemvct munzvimbo iyi vatongai kwanda vanoti vakataurira mapurisa asi kusvika pari zvino hapana chati chaitwa kunyange nhengo dzavo dzakabvunzurudzwa nemapurisa.
Chakaitika ndechekuti vanhu vezanupf vakauya vari mune imwe kombi, vauya vari mune imwe kombi vakasvika pamba paRichard Mbaiwa. Richard Mbaiwa anova sapota yemdc. Vasvika ipapo vakaona paine mukadzi nevana vashanu, ndobva vatanga kuimba vachiti Richard uchaurayisa vana. Ndobva vatanga vachitaura vachiti izvo tinoda kupisa imba iyi, kuchauya yellow bus ichauya kuzopisa imba iyoyi manheru ano. Takaripota nyaya iyi kumapurisa, mapurisa ava vakatanga kuiatenda. Vaiatenda nyaya iyi, vakatora nyaya iyi vachibva vati vachaendesa nyaya iyi kulaw and order kuchinoi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanupf kanawo mapurisa panyaya iyi. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndine Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa nezuro vakaita musangano mukuru kuchovhani kuchiredzi uko kwakapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Vachamisa vakati vacharamba vachirwisa kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena.
Kuitira kuti patinonovhota hakuna anovhotera panhu pazi pachinja.
Vakativo havasi kuzopinda musarudzo kana vasina kuona gwaro revavhoti.
Hatisi kuzobvuma nyaya yekutende kuelection tisati taona voters roll. Tari analyzer kuona kuti hapana zvitukwana here nezvidhoma nemagoritoto. Takaita demonstration harisati vapera, takati chaita matowns ese ende hatigumiri ikoko kana vakaita nharo chinobva tavharisa nyika yose atozvikota kuva tazakura vofamba
vachitaurawo nezvegwaro revavhoti iri sachigaro wezimbabwe electoral support network vaandrew makoni vanoti zvakakosha kuti vanhu vawane gwaro revavhoti vasati vaenda kudare richasarudza vachamirira mapato akasiyana siyana
dambudziko guru chairo riripo ndorokuti nomination court iri kusvita musi wa14 June nhamo iripo chaya ndeyekuti kana ndiri candidate ndinofanira kunge ndichiziva kuti vachandisupota pandinosubmita mapapers angu maregistered voters here handikwanise kuita izvozvo kana ndisina kuona voter stroke
asi munyori anoona nezvemutemo mubato rezanu pf vamunyaradzi paul mangwana vanoti vemdc alliance vanoda kutora basa rezimbabwe electoral commission
isu sezanu pf hatina dambudziko nokusapuwa mukana wokuona kuti zvinhu zviri kudhindwa kupi hatina tinotrusta isu zeku tinoita basa rayo zvakanaka vezeki vane zvikonzero zvavo zvavari kuonera kuti hazviite vanoona sekuti interference nesecurity yezvavanenge vari kuita
panyaya yesarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa mubato ravo idzo dziri kumboita mutauro vachamisa vakati sarudzo dzinofanira kuitwa zvakanaka pachisarudzwa vanhu vanodiwa nevanhu
ndataura ndikati ripoti tiri kuida wese akarova munhu mumusangano akabatwa kuti munhu iyeye ndinhingi we do not want you in the family of democrats mazvizwa here vatungamiri mazvizwa here sarudzo dzinofanira kuitwa munhu wese ane mufaro toketa munhu anobva muwani ndiye akunotipedzera kudya zanu pf saka kubva kumakandela uri kuziva zvandiri kutaura nepamamp let there be democracy mazvizwa here
vachamisa vakatiwo chitsvambe kuvatungamiri venyika kuti vadzidzire mitauro yakasiyana-siyana
vatungamiri vanofanira kudzidziswa malanguages ese anoita kuti vatungamirire vanhu vachidzwa malanguage avo saka nyaya esign language nakati patinoenda pese tichasungira kuti paitwe sign language nokuti we take it for granted kuti mazimbabwe ese anonzwa uye anoona tofanira kuda make sure kuti we are persons with disabilities sensitive
vakatiwo nyaya yeuori ndiyo yauraya nyika
takasunungura nyika muna 1980 asi patakaisunungura takaisungirira takaisunungura kubva mumaoko evachena vashoma ndobva taisungirira mumaoko evachena
vakazoenderawo mberi nekudaidza mumwe murume akadzingwa basa sajeregadhi mushure mekunge anzi ainge avakoka kuchiredzi
munoziva zvazvinoita kune mhare dzakasimba vanoshuvira zvinhu zvakanaka ukoma ndoda kuti kubva nhasi tei tichishanda muri pedyo panopera maelection muchida kudzokera basa renyu munodzokera kana musingadi muchida kufamba napurezidendi mofamba napurezidendi
Zimbabwe iri kuita sarudzo mwedzi unouya musi wa30 kunyange hazvo vanopikisa nemamwe masangano ekunze vari kuongorora sarudzo vari kuti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kusanganisira kubudawo pachena kwezek nezvegwaro revavhoti vezek vanoti vachaona kuti paitwa sarudzo dzakachena nyika dzakabudirira kusanganisira america nedzimwe dziri mugungano reeuropean union dzinotiwo dzichatanga kudyidzana nezimbabwe zvakanaka ndokunge yaita sarudzo dzakachena mwana weimwe nhengo yemubatanidzwa wepeople's rainbow coalition iyo iri kutungamirwa naamai joyce mujuru vanova zvakare mutungamiri wenational peoples party kana kuti npp varambai lumbe anonzi akawanikwa akafa nezuro kumazowe mushure mekutsakatika kwake kubva pamba nemusi wemugovera mwana uyo anonzi anga ave nemakore matatu anonzi aitamba panze pemba yaamai vake amai vake vachishanda zvavo vari mumba achibva atsakatika shamwari yavalimbe uye vari nhengo yebato renpp dr julius musevenzi vanoti vanofungidzira kuti kushaya kwemwana uyo kune chekuita nezvematongerwo enyika Ngati nzwei urukuro yavaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Mwana aitamba pamba kuwabiriki wake. Mai wake wachikuruba mumba mwana aitamba panze. So akwenda pa next door chitira kanzadzi kake. And then it is suspected kuti pane munhu asofika ndiwe zanu PF. Aka kweza mwana kuti amutore kuti mwana akazotevwa dzoka dzake kuti angaifamba asi munhu ine mwana tanga vanozivana kuti mwana aiziva munhu saka mwana haana kutya kutera munhu ndokubva mwana azongosumudzwa achiendwa naye vabereki vatsvaga mwana usiku hwose haana kuwanikwa azowanikwa mwana akapondwa musoro aradza akafungwa maoko akachikorwa maoko acho akarara chiso nedumbu zviri pasi. Asipa wanikirwa apa inzvimbo inoratidza kuti mwana akaita zvekudhambwa asina kushaya kuti anga angatiri mupenyu bosparadza masaini kuti mwana akagosikira gulari panzvimbo ipapo saka tinofungidzira kuti mwana uyu paakatorwa anogona kunga asina kurayiwa ipapo anogona kunga ane mumba maakambonochengetwa mumba dziri papedyo ipapo anogona kunga azorayiwa usiku nekuti pakatsvagwa mwana nezviro manheru ose panzvimbo iyoyo yanga nemwana nhasi pakatombopfuura nevanhu vaitsvaka panga pasina chinhu saka azowanikwa nevana vemurainiwo vanga vaakutamba wazo vachitsva vachidzura seabhinzi kumunda ikoko ndipo vazoona bhodhi yemwana ivete ipapo.
Imi muri kuti munofungidzira kuti ndeve bato rezanu PF mune umbo hwakadii nokuti kunongedza munhu kwamuri kuita uku?
Umbo hwatinahwo pari zvino unoratidza kuti ndizvo zvatiri kufungira ndizvo. Pane one ure mamembers ezanu PF akambopa matrets kune colleague yedu kuna Ramba Ilumbe achimuti kana usvika kuti vana vako vararame ibva pafamu panapa ubve pano uende kwaunoenda tisakuona uri pano nekuti munda uyu wakaupiwa nezanu PF. So ndozvapauti kokude kuti since akamupiwa matrets iwawo nemunhu wezanu achitaura nemutoo iwoyo tozoona zvoitika nhasi hatina mumwe atingafungire kunze kwezanu PF.
Pakapiwa matrets aya nyaya yakamhangarwa here kumapurisa matrets iwaya uye nhasi paine chiitiko ichi mapurisa ari kuti iwo?
Mapurisa auya akaziviswa baba vane mwana ashaya vaudza mapurisa kuti aiwo ndinanhingi nanhingi vakambonditaurira mashoko akati saka tinochivimbo chekuti mapurisa achaita basa rawo nemutoo wawo kuti vabvunzudze vanhu vakapa matrets aya kuti tione kuti hapana linki here iripo pakati pavo nezvaitika.
Tichitarisawo mune zvematongerwo enyika nokuti nyaya iyi inogona kunge iine chekuita nenyaya dzeminda asi munyaya dzematongerwo enyika tiri kunzwa kuti kwakareruka kana kuti kwakasununguka hakuna mhirizhonga mungazvibatanidza here?
Tinozvibatanidza chose nekuti Ramba Ilumbe baba vemwana ashaya is a candidate kumazoe north ari kumira saMP pamaelections ari kuitwa musi wa30 July 2018 saka tine chivimbo chekuti pane mweya wekuda kuisa kutya mukati maari kuti asaramba achienderera mberi neurongwa hwekuti amiririre bato reprc mumazoe north maari kukambe naari saka tiri taona senzira yekuti vakamurayira mwana dzimweni dzenguri anogona kutya kuti asakwikwidza nebato rezanu PF mumazoe north constituency.
Saka pane vati vasungwa here kubva pawanikwa mwana?
Hapasati pane vanhu vasungwa. Chatinongovimba ndechekuti mapurisa achaita basa ravo kusvika vabata vanhu vaita chinichi uye tiri kuti isusu vanhu vaita chinichi havasi vanhu vanganzi vabva kure aiwa asi vanhu varogara munharaunda imomo vaita kuti mwana uyu ashaye nemutoo iwoyu uye vachini chinangwa chekuti uyu kandidheti yeprc ive nekutya kana kuti isapinda murese against kandidheti yezambia.
Mwana ashaya uyu anga ari mwanai musikana kana mukomana?
Anga ari mwana mukomana anga ane makore matatu ekuberekwa.
Avo vanga vari shamwari yavaLumbe vane mwana akashaya uye vari nhengo yebato reNPP Dr. Julius Musevenzi vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imbova mutori wenhau weVoice of America Leo Saxian akashaya nemusi wechishanu. Saxe ndiye akatanga chirongwa chechirungu muna 1965 uye akafamba munyika dzakawanda dzemuAfrica achibatsira kutsikisa mimhanzi. Arikutarisirwa kuradzikwa kuMassachusetts paine ruremekedzo rwemauto.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vanhu vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti bato richakwezva vavhoti vakawanda mudunhu iri ndiro rine mukana mukuru wekukunda musarudzo dzegore rino. Atha Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Dunhu iri rinozivikanwa zvakanyanya nekuvhotera bato reZANU-PF pasarudzo dzekumashure sezvo vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaibva kwazvimba mudunhu iri. Vamwe vanhu vanoti dunhu iri rinokwanisa kurunzira sarudzo dzegore rino sezvo vagari vedunhu iri vachavhota zvakasiyana nezvavaimboita makore apfuura sezvo vaMugabe vakabviswa nechisimba zvavasina kufarira semwana wedunhu iri. Vatendai Musonza vanoti pamusoro pevanhu vaifarira vaMugabe semunhu wekumusha kwavo pane vaimanikidzwawo kuvhotera bato reZANU-PF ivo vasingade sezvaiitika kune mamwe matunhu. Nokudaro vanhu vachavhota zviri pamwoyo pavo sezvo vasununguka.
Munhu aityisidzira vanhu vemumashi West kuti varambe vachingoti zanu zanu ndiMugabe. Mugabe wacho haasisipo. Saka wakatarisa mamiriro aita zvinhu yemanje mumashi West ndeyekuti vanhu vaakuita zviri pamwoyo pavo. Saka handione mashi West chitorwa ichinzi inoramba ichingonzi ndiye ZANU-PF.
VaJosefati Rupere vanotsigira vaMusonza vachiti bato reZANU-PF harina kurongeka semakore ose zvikuru sei mumatunhu eMashonaland West.
Chekutanga mamiriro ezvinhu ndekuti marongero ari kuitwa zvinhu ese haana kumira zvakanaka. Administration work chai chaiyo ukatarisa maprovinces ukatarisa maprovinces.
VaMusonza vanoti dunhu reMashonaland West ratsemuka nepakati izvo zvichapa mukana mamwe mapato kuti vawane mavhoti akawanda kudarika ZANU-PF.
Mashi West yatone nekuti ine mukana mukuru yekuti ive nechekuita nezvinobuda pasazvo dziri kuuyai nekuti vanhu iye manje vasununguka kuti vamire nemunhu wavanoda. Kutyisidzirana kwaakushoma. Ende ziyawo futi kuti ivo vanhu vemumashi West kunyanya vekwaana Zimbabwe havana kufara nemabvisirwo akaitwa chimudhara wavo. Nyangwe akanga akura asi havana kuita sei kufara. Zvinova zvatsemura even iyo futi ZANU-PF yacho.
Sachigara weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa mudunhu vaRalph Magunje vanowira navaMusonza vachiti bato reZANU-PF rakapatsanuka zvakanyanya mudunhu reMashonaland West nokuda kwekuti ndiko kunobva vaMugabe.
Mabvisiro akati kwaMugabe you start your voting very well. Shows kuti ZANU-PF muMashonaland West ndoma iri most divided. Havana kufara nemabvisiro akaitwa vaMugabe ndomumusha mavo. Ngoziro kuti kana kuri mumusha mako munhu unenge une lot of supporters. Saka a lot of supporters veZANU-PF vaku MDC.
Asi vamwe vanoti bato rezanu PF rinokwanisa kutosimba nekuda kweutongi webato washanduka sezvakaratidzwa nezvakabuda musarudzo dzebato iri mumaprimary uye kupatsanuka kwebato reMDCT. VaClifford Kupeko vanoti vanhu vave kudzokera kuzanu PF nokuda kwekupatsanuka kwemapato akaita seMDCT.
Saka vanhu vazhinji vari kuuya kuzanu PF nokuona kuti uko kwa kuna chini.
Kusabatana kwebato rezanu PF mudunhu reMashonaland West kunoratidzwa neuwandu hwenzvimbo dziri kudzokororwa sarudzo dzemaprimary idzo dzinonzi dzakakundwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vari muchikwata cheG40. Mudunhu reMashonaland West rinonzvimbo 22 dzinokwikwidzwa, asi pari zvino bato rezanu PF rine nhengo 21 muparamende. MDCT ine nhengo imwe chete yemuchinhoi iri muparamende. Nzvimbo dzinoti Norton, Chegutu West, Chegutu East, Chinoi, Zvimba North, Zvimba South neMakonde dziri kudzokororwa sarudzo sezvo dzakaitwa zvisina kufambiswa zvakanaka. Musarudzo dzakaitwa muna 2013 ZANU-PF yakawana mavhoti 281,262 mudunhu reMashonaland West, ukuwo MDCT ikawana mavhoti 88,241. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata chemaMighty Warriors chakaburitswa mumakwikwi eAfrican Women Cup of Nations neZambia neZuro mushure mekurwa 2-1. Zambia yainge yambokundwa mumutambo wekutanga 1-0. Asi nekuda kwekuti Zambia yakanwisa zvibodzwa zvakawanda muZimbabwe, maMighty Warriors akabva abuda mumakwikwi aya. Mitambo yeKasol Laga Premier Soccer League yakatambwa neZuro yakabuda yakadai: Dynamos 1, Mutare City Rovers 0, Bulawayo Chiefs 1, Highlanders 0, Shabani 2, Black Rhinos 2, kuchizotiwo Yada 3, Chapungu 0. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission yaburitsa nzvimbo dzichaenda kunonyoreswa nevari kuda kukwikwidza musarudzo kana kuti manomination codes. Kokambo dzikangirozi kubva kuna Winky D tine urombo vatereri. Iko zvino regai tichitarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission yaburitsa nzvimbo dzichaenda kunonyoreswa nevari kuda kukwikwidza musarudzo kana kuti manomination codes. Musangano wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa wopindwa nezviuru nezviuru zvevanhu kuchiredzi vachitsidza kuti havasi kuzopinda musarudzo dzinenge dzichibirirwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange minesu zvakare manheru anhasi na7 pm. anokoneka iyi nemfaro achimuswire zvakanaka ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina ntumwa milinkomo munaudze isindebele.